tiri kuita amendment yemutemo wagara uripo kudhara wecriminal law codification act. Ndo watiri kuwedzera mutemo wokuti kana uri muZimbabwe ukaita zvekutuka nyika yako uchikurudzira dzimwe nyika dzakafana neAmerica kana kuti nana Britain kuti vaise masanctions kunyika yako yeZimbabwe uri chizvarwa cheZimbabwe, inenge iri mhosva iyoyo. Izvi hazvisi zvekutanga kuitika muZimbabwe chete, asi kune nyika dzakawanda.
Mungapa muenzaniso ipapo vaparadza.
America inotori nemutemo wakaomarara chaizvo wepatriotic act wacho Logan Act uri kuAmerica uko, wokutoti kana uri muAmerican haufani kunge uchinyomba nyika yako sezvatinoona zvichiitika muZimbabwe munomu. Kune veopposition vakawanda vanoita zvokunyomba nyika. Zvino kana uri muZimbabwe uchinyomba nyika yako, unenge uchida kuita sei? Saka ndo mutemo watiri kugadzira iwowo uchapinda manje-manje muparlamendi.
Munotarisira kuti uchaendeswa kudare reparamende rini?
Ndofungidzira kuti pari kuvhura parlamendi muna January kana February tichange tichigara pasi kugadzira mutemo iyoyo, tichita amendment iyoyo kumutemo uriko wecriminal act wandataura kudhara uyu. Saka vese avo vanga vajaira zvekunyomba nyika vachitengesa nyika zvinenge zvapera izvozvo. Saka ndo zvatiri kuvayambira tichiita izvozvo.
Asika vanopikisa vaparadza vari kuti hurumende haisi kuda kana munhu mumwe chete zvake anenge achishora zvainenge ichiita, kungave kunyaya dzeuori kana kutadza kutungamira yoshandisa mitemo yakadai. Nekuti kuAmerica kwacho mutemo uyu weLogan Act haushande sezviri kuitwa kuZimbabwe uku.
Usada kunyepera vanhu. Isusu mutemo watiri kuisa hausi mutemo wokudzivirira hurumende, mutemo wokudzivirira nyika. Hatina kuti isu vanhu vanoshoropodza hurumende havafaniri kushoropodza hurumende. Tati ngavarege kushoropodza nyika. Hakuna muAmerican anoshoropodza America, hakuna zvakadaro.
Inga tinoona wani vaBiden vachishorwa zvikuru pasina kana sungwa.
Yes, vanogona kushoropodza hurumende yavo Biden kana chii kana Trump, kwete nyika. Ndo mutemo watiri kuisa isusu kuno kuZimbabwe.
Vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vari kutiwo rimwe dambudziko guru muZimbabwe inyaya yekuti Matare kana achitonga haaite samutongi gava, asi anotarisa kuti wabuda mbamani. Nekudaro anenge angosungwa nehurumende anonyimwa kana mukana wekubhadhara mari yechibatiso chaivo kana kutogariswa mujeri kwenguva yakareba. Asi izvo anoti handizvo zvinoitika muAmerica, mune matare akazvimirira.
Kuno kuZimbabwe government haiinterfere mumatare, vanoita zvavo tichita zvedu. Ndo saka tine inonzi separation of power muconstitution yedu, parliament, judiciary neexecutive. Saka handize kuti mafungiro iwawo anobva kupi ekufungidzira kuti president vamunangagwa uku vachitonga hurumende vonzi ndo vanotonga futi matare. Hakuna zvakadaro kuno.